Neraka Nakamuri Zimbabwe, Ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinotangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chivabvu 5 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe hadzikodzeri kuramba dziri muparamende.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata ikonomi ende taitarisirawo kuti mamezures anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo nekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate.
Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho ratorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Nyanzvi dzoziya zvinoreva kuvhurwa kwemakambani panguva iyo nyika isina zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru, uye vanhu vafa vadarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru. Paramende nhasi yadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mushure mekunge yanyorerwa tsamba neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe ichizivisa dare iri kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa nhasi mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo Muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe naMuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly, uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremdc Alliance and nakupinda ndiveMDCT, saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want it looks like they want a one-party state, and they'll get it.
Vawende, vanowewo mnyori mkuru MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo, Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu, va Advocate Chamisa, sezvo munozvanga vasimo muparliament, nezvabuda muparliament. Then after that, vacha zvokonsulta maleaders asipo, the National Standing Committee, and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobudisa statement yeparty.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nhengo dzisiri dzaro muparamende.
MDCT haigone kuti idzinge vanhu vasiri mualliance. And MDCT itoriko itungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nhengo dzirimo muparamende imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotirakidza kuti ZANU-PF ida kupwanya musangano weMDC Alliance unotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora matv pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti chemetete, ndozvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano.
Asi murairidzi weparkgrade Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Nyanzvi munyaya dzemutemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa naMuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivira vachamisa. Asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raMuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanotengesera zvinhu mumigwagwa vari kuchema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa, nekudaro vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo. Masangano anomirira vanhu ava anoti Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET neSurvival Vendors Union of Zimbabwe anoti hurumende yaifanirwawo kuona kuti vanozviitira mabasa emaoko ava vabvumidzwawo kudzokera kumabasa avo sezvo yakaita kubvumidza vemakambani kuti vavhure, asi vachiita kuti vashandi vavo vaongororwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemakambani madiki neepakati amai Stembiso Nyoni kuti tinzwi kana paine urongwa hwavari kuitira vanozvibatira mabasa emaoko ava. Makanzuru mazhinji emunyika ari mushishi kuparadza nzvimbo dzinoshandirwa nevanhu zvishandira ava, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo richiti mamwe makanzuru aya akanga achikora mutemo nekuparadza nzvimbo idzi. Asi mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vane kunyonyota uye kushamisika kuti sehurumende yakasvika padanho iri isinawo kutarisa vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari ivo vakabata upfumi hwenyika.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata economy, endi taitarisirawo kuti mamezhas anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate. ndo kuri kuraramira vanhu vese ndo kuri kuwanira vanhu mari yekuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvaro zvarakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kuparara kwechirwere ichi pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce nokuti ndo kuri kuraramira vanhu vese.
Tiri kuona kuti nyaya hombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo inyaya yehutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe. Imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira?
Isusu seboka revhiseti takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka, ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi. Saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora votipinzawo muzvirongwa zvavo isusu tobatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri COVID.
Takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro. Pane vatovawana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende?
Mukoma Jonga ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino. Asi tava mudanho rechitatu relockdown hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu.
Avanga vari mukuru veVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaObey Mwari wangu avanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuita zvakawanda mukurerutsira zvinhu zvevanorarama nekuzviitira kuti vange vachi dzivirira kupararira kwecoronavirus. Hapana chinhu charerutswa sezvo vasiri kukwanisa kupinda mumigwagwa munove mavanogara nekushandira.
Hurumende hongu yauya ichirerutsa zvizhinji asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa nekuti kumastriti imomo ndio matinokwanisa kugara tichitengesa, ndio mune vanhu vanenge vachitenga. Uyezve mukaona kuti nyika yedu haina na mabasa, mabasa ari kubva kune isinei kuti tizvifungire nekuzvishandisa. But manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vanhu vangorasirirwa sezvo tichinge tichizvitengera tichitenga.
Mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu?
Kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengeseraka zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzira kutora matanho acho. Zvaunoziva ndechekuti Zimbabwe munhu angozviraramira nekuzvionera. Chatogona hapana. Iye kuti kana tikada kuti tidemonstrate tinosangana navo vachiita sekuita tsvimbo mugodzi. Tikada kuti titaura zvatinotaura hapana anotinzwisisa. Saka takungoona kunge vanhu mainformal traders vatiri kuita izvi havana mvere vafungane zvinhu. Takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari mari yakanzi ndiye kuzotibatsira semainformal traders pati panga pakuzi panonga vanhu vari registered.
Tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu?
Apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvana vanotengesa nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa. Chikumba kwacho hakuna chekubata. Mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare asi tinenge tichigara pamani matisingabhadhari. Kwaiye munhu wacho anenge aine imba yaanenge achipo kuti tigare iyewo anenge asingatenderi kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi. Saka ndokutaura even vakazoti mazuva vakaita sei akaita sei asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustreet nekuti mafees anenge akamirira, marindhouse akamirira, magetsi odhura, gasi ratinonge tichida kutenga racho radhura. Hapana chinhu chakachipa muZimbabwe. Saka ndiri kungoona kuti sezvo tiri vanhu vanotengesera hatina kwekuita nekuti mai vatsva musana mwanatsva mudumbu.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaObey Mwari wangu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo yeZANU-PF inomirira Slovela muparlamende vaMutokozisi Mpofu vari kukurudzira kuti hurumende yeBritain ibvise zvirango zvayakatemera hurumende yeZimbabwe senzire kucherechedza mabasa ari kuitwa navana chiremba pamwe navana mukoti vemuZimbabwe avari kufira kunyika iyi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura neStudio 7 vari pacrossroads kuno kuSlovela, vampofu, avo vakafirwa nemukuwasha wavo masvondo matatu adarika, aiva mukoti kuUK, vakulisani Nkala, vanoti vakarwadziwa zvikuru nekufa kwakaita vankala kuburikidza nechirwere cheCOVID-19.
Zvakatishunguruza zvikuru kushaika kwemukuwasha wangu. Iye ndari kubasa achida kuedza kuti aprotekte upenyu hwavanhu pati zvakazvimbatawo. So district takatotambudzika zvikuru.
Hanzvadzi yemufi muzvare Silungile Nkala vanotiwo hanzvadzi yavo aive munhu aida basa rake zvakanyanya uye akanga akapikira kubatsira vose vanorwara.
Tinorwadza kuti akashaika vari kuUK, but zvinofadza nje kuti vakafa vachiedza kubatsira. Nyangwe vanga vari kuUK tinotenda kuti kwavanga vari vaingobatsira ivo vanhu vairwara. So tinofara kuti aiwa Nkwasha akafa ari kubasa rake akafa ari soja. Rikuhondo. Pachinozongorwadza kuti akafari kure ende kusagona kunosvika ikoko kuti timuoneke ndizvo zvingarwadza. But aiwa mwedu inogadzikana kuti akafari achiita zvinhu zvakanaka.
Vampofu vanotiwo chero zvazvo rufu uri murayiro wamwari. Hurumende yeBritain inofanira kubvisira hurumende yeZimbabwe zvirango senzira yekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichirapa zvizvarwa zveBritain kuEngland kwakare. Vampofu vanotiwo mhuri dzevakoti vakafira kuBritain idzi dzinofanirawo kuripwa nehurumende yeko.
No, iye zvino Britain inini maonero angu nofanga kuti nyatsozvitarisa izvozvo because ivo vanhu vekwetu ndo vakabatsira Britain, vakabatsira zvizvarano zveBritain. Zvimwe zvakatorika zvakatorarama nebasa revanhu vetu. Asi iyo tirambe ichingotiitira masanction isi tichibatsira, I don't think it's really fair. Inofanga kuti nyatsozvitarisa. Ndofunga vaBoris President, Prime Minister vepo naye amborwaraka. Akaona mupuka maZimbabwe ndaito mubatsira kuti aseva parikavi. Ndofunga hai pavachagara vachazotarisa kuti vavise zvirongwa izvi zvemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inogara ichikurudzira nyika dzekumavirira dzinosanganisira America nemubatanidzo weEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vevatungamiriri muhurumende yeZimbabwe vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Asi nyika dzekumavirira idzi dzinoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti dzigokwanisa kubvisa zvirango izvi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare kudzaika dzere vati kuripwa kwemhuri idzi kunokwanisika chete kana vakoti nana chiremba vakafira kuUnited Kingdom ava vakanga vakanyorerana pasi zvakakwana nevashandirwe vavo kuUK ikoko.
Zvinokwanisa kuitika kana kuri kunzi avo vashanda vanga vaine contract inotaura izvozvo hurumende yeUK. Sekuti toziva kuti pamutemo panogona kunge paine workers compensation, temo wagara unenge uripo wekuti kana munhu achinge afa kuda kwenjodzi anenge asangana nayo pabasa anokwanisa mhuri yake inokwanisa kuzopuwa mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeBritain nemuzinda wayo uri muHarare kuti matanho api achatorwa nehurumende yavaBoris Johnson panyaya yezvirango nekuripwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvaiva mune zveutano kuUK, izvo zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zviri pabasa. Asi hurumende yeBritain kuburikidza negurukota rezveutano vaMatt Hancock yakatozivisa svondo rapera kuti icharipa mhuri dzevafi vakarasikirwa neupenyu vari pabasa vachibatsira vanhu vainge vabatwa neCOVID-19 nemari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapounds ekuBritain. Kusvika pari zvino pave nana chiremba nevakoti vemuZimbabwe makumi matatu nevana pamwe nevamwe gumi vanobatsira mukuchengetwa kwevarwere vakafa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa kuBritain kwakare. Ndakamirira Studio 7 kuSlovela, ndini Thomas Chiripasi.
Kutanga nemuguro hurumende yakati yadzikisa kubva padanho rechitatu kusvika danho rechipiri kana kuti level 2 rekurwisa chirwere cheCOVID-19 chapa kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti upfumi hwenyika dzepasi rose hugwadame. Muchikamu ichi hurumende yakati mabhizimusi anechitsama atange kushanda. Asi izvi hazvisi kuitika nekuti panenge pasina kujeka kuti matanho anodiwa kuti vashandi vadzokere kumabasa angasadzikiswa sei. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yehurumende yekuda kupa vemabhizimisi mutoro wekuti vavheneke vega vashandi vavo chirwere checoronavirus vasati vatanga kushanda yapa kuti urongwa wekuti mamwe mabhizimisi avhure hutadze kunyatsofamba zvakanaka. Mukuru musangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kune mamwe makambani kana mbaramatonya airovi zvakadaro padano rekuti vabhadhare mari yekuti vashandi vavhenekwe coronavirus.
Rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Vanoita matests acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US $25 for the cheapest, and for those who are more expensive, I will charge US $100 for one test.
Tabunza Dr. Murefu kuti zvinhu zvakamira sei kumakambani.
Yeah, aripo makambani avhura nokuti zvanga zvisina kunyatsojeka kuti chinotanga chikuvhura kana kuti kutesta. Kutesta kwacho akusati kwanyatsobuda pachena kuti vanhu vanotestwa kupi.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzinza vatenda kubepa nhau reHerald kuti kuvhenekwa kwecovid-19 kuri kudhura uye zvikwanisiro zvacho zvishoma. Mukuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo homwe yemari kuti ibatsire vemabhizimisi. Tabvunza muzvina bhizimisi uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzobina nezvehomwe iyi.
Hurumende yakatanga yapa gwaro. Gwaro ravari kuti Economic Recovery and Stimulus Package. Gwaro riri kupa donzvo chinangwa neshungu yehurumende kuti vaise mari inokwana kuita $18 billion. Iri mari yavari kuti i9% yegross domestic product. Mugwaro irori vapa zvipenga zvakati wande wande kumapazi eupfumi emuno muZimbabwe. Taona vaedza zvachose kuti vatarisewo kuti pane zvavaita kuti vemabhizimisi zvinge zvinotirerukei. Asi kana uchirangarira kuti 2% tax yakaiswa zvichinzi iroda kuti iende kunyaya dzeutano munyika munomu. Kwenguwa ino mabhizimisi ose anga akavhara kunze kweavo aya ainzi ndeye essential services. Saka tiri kutarisana nekuti mai vatsva musana mwana atsva dumbu. Saka tichangoona kuti izvo sezvo hurumende yanga yatarisa kudai kuti makambani azviite, iyo ose hurumende yacho ichaita chinyi kuti makambani iwaya arerukirwe.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yakangoita afungira mumoyo rwendo rwembwa panyaya iyi.
Mabhazi acho anga asipo akatikwanei kuti vashandi vaende kumabasa. Vashandi vakawanda vakazoita zvokutsvaga machira kuti vaite mamaski. Inyaya yekuti hapana kuita consultation pakaonanswa nyaya yelevel 2. Saka isisu tiri kutaurira vashandi kuti vambumira kuenda kumabasa nenyaya yekuti vato exposure pa danger chaiyo panyaya yekufamba kusina zvinovadzivirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana nhasi vaudzawo bepa nhau reHerald kuti vave kuzobvumidza mamwe mabhazi makuru anosimbotakura vanhu panzendo refu kuti ambotakura vanhu mumadhorobha kana aine tsamba, uye anofanirawo kugezwa nemushonga kaviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 Washington DC ini Blessing Zulu.
Chidiki munyika vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira vanhu panguva yenyika yakavharwa senzira yekudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Mumwe avo vari kuita zvirongwa izvi ndimuzvare Samantha Murozoki, avo vari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Pari zvino chirongwa ichi chinopa chikafu vanhu vanodarika mazana masere pazuva. Michael Hove Studio 7 aita hurukuro na Muzvare Murozoke pamusoro pebasa ravari kuita.
Tangu changa ndao ya kuno kutunguiza. Ndiwa nanzo kutumavakiza niwe yuduwa kukurala vasina kujika. Ndiwa ndati ndiwa bikiri ni kuti ina nikarala ndaka kukucha njizote kumuwa ndino zia alugula vasina kujika. Sandu kutanga wataka tunguita. Ndiwa kutanga kwa wano 24. Waka atutika shakanaga mangwana waka wama double. Namba ya chuna hiri kukwira singaiti. Asi shungu za chua zirukuwe zira wana to because every day tukuna kufara kunuisha wano kana wana chikafu.
Ngoisha na mruku chitunguza iko kwere?
Ndukusha na nduku chitunguza ni kuti asi zunjo nandaka runga kuti nduda kuzo tanga organization ino batira wano.
Pane wano wa mruku uchigiza na nawe ili pachirongo aji?
Pakutanga ndanga ndi chitandega. Ndaya shansa maria nandi nayo kushukia pera. Mwanazo tanga kuta butter trade kupa munu kana bodu zandina zondi pa pagidri shibagi two guys at Shidaro. Shwakazo shuka pakupera zwinish. Ndufanda ito orombora kanaka kutubano wa iwona zwanjiripa ma WhatsApp status wakatanga kula tizuwamwe wago. Pano ndupa wakazo tanga kurespona. Machindi groma chunks, mwondi groma groceries.
Chirongwa ichi chaka nangane nukubatira wano wakaita ze?
Chiri kubatsira munhu wese ari pakunetsekana asi munongoziya panonzi pane rubatsiro panowanda vanhu saka tinenge takutora tichiti tinokoshesa vana vadiki pekutanga kutera vanenge vakaremara nevechikuru nevakadzi vanenge vakazvitakura tichidaro
vanogara munharaunda vari kuda kuzivawo kuti inga pane musikana anokwanisa kutibatsirawo vanokwanisa kubatsa isei
ndinongokurudzira kuti kana munhu ane dambudziko ari kundinzwa izvozvo andikwagiziva kuti haasi kukwanisa kuti ape vana chikafu kuti iye adye achikwanisa zvake kusvika pamba patiri pa 20926 unit A kuseke ngauya akasununguka vanenge vachida kutibatsira vanokwanisa kuti igram magrocery kana kutumira magrocery kune nzira dzakasiyana vari overseas vanongobhadhara mari sotumidzirwa zvinhu zvatiri kuda kushandisa kana varida kutiisira mari namba dzangu +26378670100 2.
Avanga vari Muzvare Samantha Murozoki, mumwe vechidiki ari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Vanga vachitaura vari parunare vari kuchitungwiza kwakare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa chedu semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapo kuti tishande tiri kuumba. Asi zvisinei, muri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
The Connection na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Nerungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri pa34 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwanduhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvare Chokozani Kupe hadzikodzeri kuramba dziri muparamende. Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho rakatorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vueshona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.